Joseph yakataura nevatungamiri vemakereke vakasiyana siyana nemugovera avo vakadoma imwe kereke iri muHarare yavanoti yakonzeresa kurwara kwakanyanya kwenhengo dzayo dzinenge dzasiyiswa mishonga yadzo zvikuru yeHIV and AIDS. Vafundisi ava vanoti zviitiko izvi zvave kusvibisa makereke sezvo asiri ose anoita mabasa akashata saiwaya. Mufundisi wekereke inonzi Cornerstone Fellowship International Dr. Grace May Taruvinga vanoti hakuna mufundisi ane mvumo yekuudza mutenderi wake kuti asamwe mishonga yeHIV AIDS nokuti ibasa ravana chiremba avo vane ruzivo nekodzero dzokuita basa iroro. Dr. Taruvinga vanoti nyaya yokusiyisa varwere mapirisi aya yakangofanana nekuuraya munhu nokuti mimwe mishonga inonwiwa zveupenyu hwese zvokuti munhu akaregedza kunwa anogona kutofa.
Pezen akambokwisa pamapirisi ndiye ane raiti yekukubvisa pamapirisi. Tomboti it shuga kana wapora handiti vachangoona kuti ukanwa mapirisi shuga ichoramba ichidzika voona kuti yoshuga is now normal they tell you kuti you are now fine stop taking medication. But zvekuti munhu ari kurwara kana kuti they are HIV positive mufundisi omuti you are now free of HIV voregedza kunwa maARVs, that is not correct. That is actually kwandiri, that is murder by irresponsibility.
VaGeorge Biswick mufundisi wesangano rinonzi Christian Family Church riri kuchitungwiza vanoti pane chitsotsi chiri kuitika kune mamwe makereke anoti vanhu vapupure kuti vaporeswa asi zvisina kupasiswa navana chiremba vakambovapa mapirisi acho.
We cannot say madokta asoshandiswa naMwari because ari kubatsira upenyu hwevanhu vanodiwa naMwari. Saka chinowanzoitika ndechekuti vanhu vanodzidziswa kana vanoo kuti you are healed right now ende vamwe variko vanokotyshwa kutogadzira atestimony so that zvoita kunge apora but zvisiri verified nemadokta. Saka izvozvo zvinova zvaita kuti vanhu vaite default pamedication yavo iri very critical paupenyu hwavo.
VaBiswick vanoti vakambosangana nemumwe munhu akange ave kurwara zvakaipisisa zvokuti vakatozotanga kutaura naye vachimudza kuti Mwari anoshanda navana chiremba avo vakapiwa njere dzokuziva mishonga inorapa zvirwere zvese.
Ekuti akaenda ne one of these prophetic guys tobasiya machi programu yeyamaarav very hospital visit anga achiudzichitoreza zvisingaiti. So I hate to coach and to counsel money, but no, look, we don't turn you against my doctors. We actually point you to God. And God uses my doctors, name my medical practitioners, which we get really right.
VaBiswick vanoti vafundisi vakadai vari kushandisa varwere ava kushambadzira kuti vapora iri nzira yokukwezva vanhu kuti vaende kumakereke avo sezvinoita vemabhizimisi. VaBiswick vakaratidza kusuwa nenyaya yokuti makereke haana kubatana nokudaro pari kushayika kutsiurana pachavo izvo zvave kukonzera kufa kwevatenderi vane zvirwere zvinokwanisa kurapika.
Pane injinia matestimonies aya ende zvotageta vanhu vari vulnerable vakafanana vanhu vari pamedication yavo wodefault zvokosta upenyu wavo. Zvokuti dai papa nemekanizimu yekuti people follow through munhu anenge achinzi iyeye aporeswa pamberi pevanhu they investigate kuona kuti zveshuwa shuwa here munhu iyeye anozvipedzera akaita sei because you will discover kuti anotanga kutodeteriorata from there like this case yandakutokudza. Yes. But the challenge yet now is the church is so divided. I want a tall line. So you can actually see with the voice that you can record watered down. And we have made a stand up against those things. Sometimes I'm about to lie like an enemy.
Reverend Oliver Mandisoza vanotungamira sangano reMen of Valor Purpose and Vision Trust kana kuti MVPV vanoti vafundisi havafaniri kuita dambe neupenyu hwevanhu nokuti vana chiremba ndivo vane ruzivo nehunyanzvi mune zvenyaya dzezveutano.
Handifungi kuti zvingabatsira kuti tiite maexperiment kuita kuita dambe neupenyu hwevanhu ndoona chinhu chinhu chinosurisa zvikuru chisingagamuchiriki kana tiri kunyaya yekuti shoko ramwari ndinofanira kubatsira vanhu.
Mukuru wesangano re Young Positive rinobatsira vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV vaKelvin Magura vanoti vari kusanganawo nevechidiki vari kudzoserwa utano hwavo kumashure nemamwe maprofita ari kuvaudza kuti vainge vapodzwa neminamato yavo.
Kusangana nemamwe varoita zvekunzi wapora nekutenda yatinoziva faith healing muchirungu. Iri dambudziko rakanyanya kuvana vechidiki nekuti rinokanganisa vamwe nyaya yekutedzera kumwa mushonga yatinoti adherence pachirungu. Uyezve mwana kana akatadza kunyanya kutedzera kumwa mushonga, mwana ari kuona uyezve ari kuita kuti miviri yake ive inozivikanwa.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zveHIV neTB kana kuti rurindi mubazi rezveutano Dr. Chiedza Mupanguri vanoti idambudziko ravari kusangana naro mazuva ose nemhosva yekuti makereke nemaprofita awandisa ayo ave kuvhiringidza utano hwevarapwi.
Kuwanda kwaita maprofita ari kunamatira vanhu, vanhu vari kuwanikwa vachinzwa kunzi vapora vobva vasiya mushonga, vobva vatorega kuya kukliniki nokuti vanozva kuti vakarega mushonga vakasiya kukliniki vanokwanisa kuzotukwa nemanesi, saka vanobva varega kuya kukliniki. Asi vanhu vava vanozoona vazokombiketa ndo vanozve vane macomplications ndi kazhinji kacho mushonga wacho paanozodzoka mushonga wacho unenge usanyanya vabatsiri, vamwe vanobva vasvika pakufa. Dambudziko chairo ratiri kuwana mazuva ano.
Dr. Mupanguri vanoti vanhu vakaregedza kunwa mishonga iyi vanozoguma varwadziwa nematenda erurindi kana kutemwa musoro zvinozogona kukonzeresa chirwere chemeningitis zvinova zvinonetsa kurapa nokuti masodza anorwisa zvirwere izvi anenge akurirwa neutachiwana hweHIV.
Vanhu ava vanozowanzorwara zvirwere zvatinoti maopportunistic infections anoteka advantage yekuti vhairasi inenge yawanda muropa. Maopportunity infections akafana nemeningitis ndo iri common kazhinji munhuanotangana uri musoro ndeimwanozokurasika pfungwa. Vazhinji vanotoya vapa steji yekuti kunyange mukazoda kupa mushonga zvinguva it will be too late, munhu anokwanisa kuzoshaya. Zvirwere zvareka zvakare sana TB ende kazhinji kacho vanhu vanozouya zvirwere zvatova advanced zvatovaparadza zvokuti mushonga yatinozovapa inokwanisa kutadza kuvabatsira.
Vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vari kumwa mishonga yechirwere cheHIV kubva mumiriyoni imwe chete ine mazana mana ezviuru, zvichireva kuti kune vanhu mazana maviri ezviuru vasati vatangisa kumwa mishonga iyi. Imwe nyanzvi zvakare munyaya dzezvirwere zveHIV AIDS nerurindi mubazi rezveutano Dr. Sisi Apollo vanoti chimwe chikwata chevanhu vanoregedza kutora mishonga iyi ndechevaye vakaenda kunoshanda kunyika dzaka South Africa neBotswana uko kwavasingakwanisi kupiwa mishonga iyi pachena sezvinoitwa muZimbabwe. Dr. Apollo vanoti varapwi ava vanozoguma varwara uye nedzimwe nguva vosaikira ikoko kana kuya kuZimbabwe vave kurwarisa vongozosvika kumusha zvirwere izvi zvakomba uye zvisingachakwanisika kurapika kusvikira vazoshaya. Dr. Apollo vanoti munhu wese anenge atangisa kumwa mishonga inorwisa utachiwana weHIV haafaniri kuregedza nokuti mishonga inofanira kumwiwa nemunhu upenyu hwake hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Zamire.